vatamisa vambomiswa kwenguva yakareba nevatsigiri ava pamwe nemapurisa vachirambidzwa kupinda pachedu Gross Point pavanga vachida kuita musangano pamwe nepazvitoro zvepamhandamawe asi vazokwanisa kupinda apo vechidiki vemusangano wavo vauya neuwandu hwavo vakabvisa matombo nematanda mumugwagwa mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaGift Ostalos avo vari kufamba navatamisa vati vari kushungudzwa zvikuru nemapurisa pamwe nevatsigiri vezanupf kwachivi
vanotaubroka maprogram kandovatiepachii izi anupf ndoo maitiro ayo vari kutya kuti lange ikusikana kumaruva ndosaka vaita mapurisa nemasoja nemaite zanupf kuti vavhare maroadblock avawandisa kupfuura vanhu and vanoda kushandisa vhaile kumita mamiting edu but isusu hatizomiri nemaprogram edu tinoenda mberi
nezvuro vatsigiri vemdc alliance vakawanda vakuvara varohwa nekutemwa nematombo nevatsigiri vezanupf kusanganisira vaimbovakanzera ward 5 vadhaniwo mberi kunase avo vakamiswa basa nerimwe bandiko remdct
vakatiba kuri hatina kuziva kuti vanhu vei takanombopiwa kuti cvd here tiona drinking here iri kwaurumende yayai kuti cvd saka udzai patasika pavanhu chake tozoona dai vatadza vakabata ipapa akatonzi pasina chamisa chamisa dzanosanand
ndapatimwa mumusoro aka ndatemwa musoro kudaro akakwanisa kupinda pakati pao tikabira kaseri kwavo kuti zvakazoramba tiana kutotenda nomusango atakwanisa kuana pamba takazorora nondaibhiridha zvakanyanya.
Vanoona nezvematongerwo enyika vakazvimirira masvingo vamasimba gonese vanoti kurambidzwa kuri kuitwa vashamisa kupinda maruva kunoratidza kuti vane mukurumbira unovhundisa bato rezanupf.
Mapurisa nemamwe mapazi ehurumende anoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vari muhomwe yezanupf nokuti zanupf inoziva kuti vashamisa ndivo chete vane mukana wakakura wokukwidza vaiva zvemunangagwa zvakasimba uye vaine mukana wokukunda musarudzo dza2023.
Gweta rakazvimirira masvingo vaomeni mafa vanoti mutemo uri kushandiswa zvisina kuenzana sezvo mamwe mapato ari kubvumidza kuita musangano nemapurisa asi vemdc alliance vachirambidzwa
semagweta hatizvitarisi sevagari zviri kuitwa vashamisa nekuti zvino kutaridza izvokuti iyo political ground remuzimbabwe harisi levo harina kutsetseka rakarerekera divi rimwe mapurisa ari kufanga kuti achita basa asina divi raanotsigira vaari kutaridza zvino pachena kumasvingo kuti vane divi ravakarerekera zvakare avo vari kudemonstrata o vari kunzi vari kudemonstrata vari kutakidzira nekumaruva avo hationese kuti mademonstration zvacha vari kuita iwavo kuti akaapuruviwa here nepamutemo kumapurisa kana asina kuapuruviwa pane vasungwa here.
Mutauriri wemapurisa masvingo inspector kuda kwate dhewa vati vanga vasingakwanisi kutaura nestudio 7 sezvo vanga vari pane ruzha vakati tizofona asi vanga vasingazabatiki. Asi mumwe wechidiki mubato rezanupf masvingo muzvare princess rushende baba uyo ari kuratidzirawo achiti zvirango zvibviswe anoti haasi kuita mhirishonga asi vari kuratidza kurwadzwa kwavari kuita nekutambura nenyaya yezvirango izvi.
Sechidiki hatisikuita violence but tikudemonstrata kuti masanctions abviswe
asi vemdc alliance vanoti kutambura munyika kuri kukonzerwa nehori kubiwa kwemari munyika uye kutadza kutungamirira kwakanaka kuri kuitwa nebato riri kutonga rezanupf kwete zvirango. Vashamisa vanoti vachiri kudunhu remasvingo umwe vakashanyira maruva akasiyana-siyana vachisangana nevatsigiri vavo vachinzwa pfungwa dzavo munyaya dzezvematongero enyika pamwe nemamiriro akaita upenyu mumaruva. Ndakamirira studio 7 masvingo. Ndini Godfrey Mtimba.